vatsigiri vari kurwisana kuchiredzi westi avo vari kutsigira vadarrington chiwa navafrancis moyo vachirwisana nevatsigiri vavafarai musika vanhu vatsigiri vavachiwa nevavamoyo vanoti vamusikavanhu vari kushandisa vanhu vari kuvavhotesa mudunhu ravo kuti vabvise vose vanozivikanwa kuti vari kutsigira vamoyo navachiwa vamoyo vati ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pagadziro yesarudzo dzesvondo
ichokwadi zvaitika nezvokuti pavakadeploya vanhu for maself verification vakadeploya vanhu vasina zvigaro musangano vakadeploya vanhu vamacampaign managers amusikavanhu ndine umbovo nokuti ndiri chairman wewadi4ap akauya ipapa ngadeploya vanhu svika kati pamberi namusi kavanhu musikavanhu ndiye akanaka ndobva ndareiza complain yacho so hazvina kugadziriswa tine wadi3 wadi4 wadi7 newadi28 ne18 isusu tiri kuti vanhu vese ane chitupa ane bvr ngaatendere kuvhota musi wa29 vanofanra kunenge vachivhota vanhu vanenge vari masero but zviri kuitika nezvokuti pane maparastructures ari kuda kuiswa nevanhu vari aligned to one candidate
kunyange pasina akakuvara zvakaipisisa pakurwisana kwakaitika zvinonzi vari kutungamirira kampeni yavamusikavanhu vabernard mundurwa vakarohwa vakakuvara uye vakamhangana nyaya yavo kumapurisa echired central mutauriri wemapurisa masvingo inspector chad mazula varamba kutaura nezvemhirizhonga inonzi yakamhangarwa kuchiredzi asi vamwe vabvuma kuti ichokwadi kuti kwakaitika mhirizhonga
ichokwadi ndozvaitika zvakatoitika nezuro nokuti munhu anga adeploya kwadi28 munhu anga ari kumdc ariye achizikamwa munhu anga ari activist wemdc so ndiye akaenda kunovherifa maseveses anupf so mayouth mavanguard of the party zvakavashungurudza izvozvo ndobva vamubata
vachitaura parunhare vachiwa vatiwa havasi kufara nekubvisa kuri kuitwa vatsigiri vavo munzvimbo dzavari kufanira kuvhota nemusi wesvondo zanupf yakati vose vari kukwidzana vafambe pamwe chete vachitsvaga rutsigiro asi kuchiredze zvinonzi zviri kuramba kushanda sezvo vachakwikwidzana vakaremirana kumuganhu vamusikavanhu varamba kutaura zviri kuitika vachiti inyaya inotaurwa nevakuru vebato ravo sazvigaro wezanupf masvingo vaezra chazamira vati vari kunetsana nyaya dzemasero vari kutambisa nguva yavo nekuti munhu wese anotsigira zanupf ari musero uye anobvumirwa kuvhota
pane vakuru stereki vanga vatoripo kwandiri vakaona zvakaitika handingagoni kutaura inini vasina kutaura
kuzaka central vajames dobe navaparadzai chakuna vanhu zvakabatana pahuro vakazodzorwa nevanhu nezuro vatadza kunzwisana pane zvavaitaura vachikambira pamberi pevatsigiri vavo studio 7 yakundikana kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini gandri maramba.